Izvi zvapfinirwa nava George Charamba, vanove mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutsangano uyu unonzi wanga uchipfanirwa kukurukura nyaya dzekusagadzikana kwedunhu reSADC. Asi vana veZimbabwe vanga vaine tarisiro yekuti mutsangano uyu uchakurukura nezvemakakatano emafambiro akaita sarudzo dzeZimbabwe. Vacharamba havana kuda kutaura kuti nyaya yeZimbabwe yataurwa nezvayo here kana kuti kwete patanga mutsangano uyu, uye vanzvenga-nzvenga kutaura kuti chii chambokurukurwa nezvacho mutsangano uyu usati wasendekwa parutivi.
Vachitaura nezvezimbabwe kuti tadi mapepanhau ndo anopeta ajenda yedu, ndo anopeta ajenda here? Usezimbabwe zvombe ajenda.
Mutsangano uyu uchitanga vaLorenzo vanonzi vakorokotedza vaMnangagwa pamwe nemutungamiri weEswatini, vachiti nyika dzavo dzakaita sarudzo murunyararo uye dzakajeka dzinoradza utongo hwejekerere munyika dzavo, vachiti vanotarisira kuti izvi ndizvo zvichaitikawo munyika dziri kuita sarudzo munguva pfupi inotevera dzakaita seMadagascar neDemocratic Republic of Congo. Asi kunyange izvi zvakadaro, mutauriri webato rinopikisa munyika reTCCC vaPromise Mukwananzi vati chavanoda ndechekuti sangano reSADC rigadzirise kusawirirana kuri muZimbabwe.
Tiri kutarisira kuti SADC ibude negwara rekuti Zimbabwe ingafamba sei kuti igadzirise nyaya dzemhongamupopoto panyaya dzesarudzo dzakaitwa dzisina kufamba zvakanaka. Iyo SADC pachayo ndeyakataura kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Mumwe wevatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vati havavimbi kuti sangano reSADC pane zvaringabudisa pakugadzirisa zvanetsa munyika.
SADC yoga cannot be trusted, kana kuti haingavi iyo yatingaisa chivimbo mairi kuti imanage maproblems atirikusangana nawo after maelections ekuZimbabwe. Takaona ane kutaurika kukuru nerunyere kupe ruchiri kuitika kuti kuri kutyorwa kodzero dzevanhu.
Asi vataurai kandishaya vanove mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato riri kutonga reZANU-PF vati ivo munyika hamuna kusawirirana kungada kupindira kweSADC muZimbabwe.
Tsika yayo SADC kuti inogara pasi ichikurukura kunenge kwaitika sarudzo, kuchipananwa mazano musangano iwoyo, Zimbabwe inenge yakatomiririrwa naPresident vaMnangagwa, ndoo vanenge vachitova president weZimbabwe. Dai zvichinzi sarudzo dzacho dzine kukakavadzana hadzisi kutambirwa, maiona kuti pamusangano iwoyo zvainzi Zimbabwe haina mumiririri, kana kuti vaiti vese vakakwikwidza kuda kuita vatungamiri veZimbabwe uyai.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mutungamiri weDemocratic Party of Zimbabwe Dr. Urayai Zembe vati tarisiro yasara ndeyekuti vatungamiri venyika dzemuSADC vatambire zviri pachena gwaro rakabudiswa neSADC Election Observer Mission pasarudzo dzakaitwa muna Nyamabhuvhu muZimbabwe.
Nyika dzose dzeSADC dzichagashira ongororo netsvakiridzo yakabudiswa nedare ravo reSADC Electoral Observer Mission yomuZimbabwe, inova iyo yakatotaridza gunun'uno yayo yokuti sarudzo haina kufamba zvakanaka yomuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko musangano reZANU-PF vaFarai Marapira vati ivo hapana chimwe chavangatarisira kunze kwekukoropotedzwa nekuda kwekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakapfuura.
Isu hatina zvizhinji zvatiri kutarisira kubva kusamiti kunze kwekuti tingangokorokotedzwa nekubata kwatakaita maelection. Akafamba zvakajeka, akafamba zvinofadza, akafamba murunyararo, nekuti kuti titi tine maelection ane kupokana huke pane nyaya dzaenda kumatare.
Zimbabwe yakaita sarudzo musi wa23 Nyamabhuvhu idzo dzisina kutambirwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakapa mhosva kumukuru wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekubira sarudzo idzi. Masangano akawanda anosanganisira reSADC Elections Observer Mission akati sarudzo idzi hadzina kufamba zvakajeka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.